Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tikitete yura tiri mu Washington DC Ningali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, July 11, 2024. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuro yeHarare inoti iri kutarisira kuti vanhu vanogona kubatwa nechirwere chemanyoka vanogona kuwedzera zvichitevera kunyuka kwechirwere ichi mumusha weBelvedere. Vaimbo vemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti TCC vanoson Chamisa vanomiswa pamberi pekomisheni iri kuferepeta kufambiswa kwemabasa muguta reHarare. Zvikwata zvemutambo webasketball zvevechidiki zviri kushanya muno muAmerica pasi pechirongwa chiri kutungamirwa neHoward University. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro yeHarare inoti iri kutarisira kuti vanhu vanogona kubatwa nechirwere chemanyoka vanogona kuwedzera zvichitevera kunyuka kwechirwere ichi mumusha weBelvedere. Mutori wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kune munhu mumwe chete akabatwa nechirwere chekolera vhiki radarika munzvimbo yeBelvedere muHarare. Chikonzero chakapiwa chiri chekuti nzvimbo yaaigara yaive isina kushambidzika uye mvura yaainwa yaive yakasviba. Mukuru wezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vaudza Studio 7 kuti vari kutyira kuti vamwe vanhu vari kugara munzvimbo iyi inova isina kupiwa mvumo nekanzuro kuti vanhu vange vachigara vachabatwa nechirwere ichi.
Makondishenzi acho aripo haana kumira zvakanaka. Vari kumwa mvura iri kubva murwizi rwuripo. Hapana matoilets, ndopavanga vashamarara, ndopavana hanzvimbo yacho haitoiti kuti munhu agare ipapo. Saka hatisikuziva tinogona kutira vamwe vanhu vakawanda vanobva ipapo, saka tinototanga kuti vavhakisineta veshe ivavo.
Vachonzi vaenderera mberi vachiti vagari vemuHarare vanofanira kutora mamwe matanho ekuchenesa mvura yavanoshandisa zvisinei nekuti yabva kukanzuro here kana kuti vanenge vaichera muzvibhorani kana mumigodhi.
Tinoda kuti mvura yese ichashandiswa kunwa kana kuti kugeza ndiro kana zvatoti domestic purposes ngaitenge yatritwa, aidha yabhoiliwa, maisa matablets, water guard kana chii zvinoita kuti utachiwana kana hurimu unonge wafa zvokuti even ukaumedza hauzonokodzera chirwere.
Kutaura kwavachonzi uku kunonzi nemukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili kunoratidza kusarongeka kwemakanzuru panyaya dzekukurudzira utsanana.
Zvinhu zvinotunzva kana kuti zvinokonzeresa chirwere chemanyoka zvirwere zvemanyoka zvakafanana nekushaika kwemvura, zvakafanana nepombi dzesiweji dzinoputika dzisingagadziriswe, zvakafanana nenyaya yekusatakura kwemarara zvikasagadziriswa, zvichaona kuti zvirwere izvo zvicharamba zvichinyuka. Saka kana tichitaura tichati tichaona patinosvika muna December, November period zvirwere zvemanyoka zvatanga kukura nechikonzero chekuti zvinhu zvizhinji kana tikachingwandati madrivers of cholera iyayo ari kuramba asina kuadreswa.
Ukuwo mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu maererano nemvura reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa vanoti makanzuru ndiwo ane mutoro mukuru wekuona kuti maguta avo awaniswa mvura yakachena.
Responsibility yekupa vagari mvura ine makanzuro. Yes, pavanosangana nezvinetso vanogona kuenda kucentral government, asi ivo ndivo vari pamberi panyaya iyi. Asi isuwo sevagari ngatichiitawo pedu tiwanise kanzuro mari kubudikidza nekubhadhara mari dzinodiwa, kwete kuda kuwaniswa mvura isu tisiri kuita sei tisiri kubadara mari dzacho
vanoongorora nyaya dzemagariro evanhu uyewo vari munyori mukuru wesangano reAppworth Residents Association vaPeter Nyapetwa vanochema nekuparadzwa kuri kuitwa matoro vachiti izvi ndizvo zvimwe zvakonzeresa kuti mvura yemuzvibhorani isawanike nyore uye inge isina kuchena
nyaya yemawetlands yekuagira matoro inotoshamisa kana isu takakurira kumaruzevha chaitohonzi wetlands kana matoro anokosha asi izvozvi mudhorobha vanhu vari kuvaka mawetlands ari kukonzera kuti even mvura iyo yemugodhi ipwe uyezve kuti itsvaike ende ndiri kuona kuti kana vagari chaivo havasi kudzidziswa kukosha kwenyaya idzodzo dzemawetlands varingofunga zvekungopowa pekugara
chirwere chekorera muzimbabwe chakauraya vanhu vanodarika mazana manomwe kubva pakatanga gore rapera kusvika gore rino muna nyamahuvhu chirwere ichi chinonzi chinokonzereswa neutsvina uye chinotapuriranwa nyore muvanhu vanenge vasina kushambidzika ndakamirira studio 7 ndiri muHarare ndini Tobias Mudzingwa
vaimbove mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nemuvhuro svondo rino vakamira pamberi pekomishoni iri kuferefeta kufambiswa kwemabasa muguta reHarare iri kutungamirwa nevaimbove mutongi wedare reHigh Court retired justice Mafios Cheda komishoni iyi inonzi yaida kunzwa kubva kuna vachamisa mushure mekunge zita ravo rasimudzwa nemumwe kanzura kuti vaive neruzivo nezvekufambiswa kwenyaya dzekupiwa kwenzvimbo dzekuvakira dzimba muguta iri izvo zvinonzi zvaitwa zvisiri pamutemo pamwe nezvimwe zvinonzi zviri kuitika mukanzuru tabata vachamisa ava noti vakakumbirwa nekomiti iyi kuti vazopa maonero avo neuchapupu pamwe nepfungwa dzavo maererano nezviri kuitika mukanzuro yeguta reHarare izvo vanoti havana ruzivo nazvo
ndakanga ndisingani nekuti ndakaona kuti pekuita kwekuda kungodenha kwemanyawi nekuti handinei nechekuita nezvinoitika mukanzuro handisi kanzura handisi mushandi wekanzuro handishandi kuhurumende ndiri kunyoka pavhiri handisi minista ini ndakazvimirira muchimirira vana vezimbabwe sekupuwa kwandakaita mandate kana kuti basa kunzi timiririre semumiririri nemutungamiri wenyika ndiro basa randinoziva irongo asi ndakati hai zvisinei kudaro kutsvaga havo mukaka wemombe miyere hazvivanikwi izvozvo mukaka wemombe haukamu pabere kana pazira saka vaitsvaga zvinhu zvakanaka pachinhu chakashata chinhu chekanzuro chinenge chichiitwa nezvimwe zvino zvichiitwa izvi
saka imiwo makavatichi muchipindura kumubvunzo wavo uyu
ndakavaudzawo mashoko andakavaturira pavuta zvamandishevedzera hazvina kana maturo kutsvaga kwashaya kutsvaga vane mugati chinokaona uya uchitsvaga kuti unogona kuwana mhandara pachembere unenge usina unogona kuwana pakati pazvo ndakavaudza kuti isu tinoshanda nemurayiro kanzuro inoshanda nemurayiro inoshanda nemutemo wedan kanzuro act saka havana zviri zvokuda kungopingana kwengozi
tichionawo imi maonero enyu pane zviri kupomerwa izvozvo kunzi muguta meHarare vanhu vainge vachingoita madiro ajojina mukupana nzvimbo dzekugara imiwo sedunga munhu savachamisa munoti iwo nezviri kunzi zviri kuitika izvi
ini ndakagara ndati aunga pachena mutungamiriri semunhu anoonawo maonero angu kuti tsika inoitwa unyari iyari zvinoitwa hove inoora kubva kumusoro musati kana hove yaora munotsvaga kubesu kuda kunoona kuora kwayo tsvagai kumusoro ndokunotangira hove kuora kazhinji zhinji mutungamiri ndiye unoseta mastandard ndinogara kuchitaura chiri nechokuti standard set at the top by the leadership saka dambudziko remuHarare nemumaguta ese nemunyika muno uori ende zvinotangira pavatoko kana vatungamiri vasiri kungira vakarurana zvinokanganisa zvinhu zvose ndosaka tikuti pavudisa vatungamiri vatsva panotungamirwa vanhu vakazvipira vasingadi kupuwa kana kutora vanoda kupa nokupa competition
avanga vari vakambotungamira bato reCCC vaNelson Chamisa vari parunhare muHarare neStudio 7 vateereri echinoichiziviso chakakosha tave kukwanisa kukupai na uzedu pa VOA Show na WhatsApp channel yedu uye ni pa Facebook mazua ose. Kana mchina kubatana nesu padande mtandere WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu muenda pakanzi update, mochaka pakanzi VOA Show na motifarira kana kubaya follow. Munu kwanisa kuenda pa Facebook page yedu patino kupai link ye WhatsApp channel ye VOA Show na. Govana inyevamwe na uze Studio 7 zinotema zisina TV la zata rerekera. Madzimai nevanasikana wakawanda wakare mara vanoti havana mari yekutenga zvinhu zvekushandisa munguva yekutevera kana kuti sanitary pads sezvo vasina mabasa anovawanisa mari. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nuna izi dzakabuda pamusangano wakaitirwa pa WhatsApp nesangano reSocial Economic Action for Transformation and Humanity kana kuti SEFT uyo wakapindwa nevanhukadzi vakawanda. Mumwe wakatarisana nedambudziko iri muzvare vimbai chese vakati vasikana vazhinji vakaremara vanotadza kuenda kuchikoro kana nguva yavo yekutevera yasvika nekuti vanenge vasina zvipfeko zvekushandisa izvi.
Hatikwanisi kuwana mari tinotenga mapedzi maruwa. Mwanasikana kana asvika panguva yekutevera hachaendiwo chikoro. Saka nyaya yemasedentary pads iyi isu kufunga kwedu nemaonero edu atataita sevanhakaremara anotirwadza kuti daiwo aitiwa rini.
Vachipawo pfungwa dzavo pamusangano wakaitwa nemugovera wapfuura umwe mudzimai amai Judith Makasi vakati dambudziko rekushandisa micheka kana zvimwe zvisina kufanira rinoisa madzimai nevasikana panjodzi yekuita chirwere chegomarara rechibereko.
Saindi kuti vari kushandisa micheka nezvimachira zvisingatenderwi zviya izvi zvinopedzisira zviri hani heuti zvichikonzera infection vogona kupedzisira vachirwara nemacondition akaita sana cancer ainouya ipapo nokuti chibereko chinenge chiri easy chichiwana tsinda inenge ichibva mumachira iwawo.
Mukuru webasa musangano reset amai Tendai Mafuka vati zvakabuda musangano uyu zvinosiririsa uye vakurudzira hurumende kuti ipe madzimai akaremara zvipfeko izvi pachena.
Sangano rinoridza kodzero dzemadzimai sakarwadziwa zvikuru ndakazvindikana nezvakabuda musangano dambudziko rekusanganikwa naro kunyanya nevechidiki pakuwana zvipfeko zvekushandisa pavanoenda kumazuva avo. Tinokurudzira hurumende kuti iti zvirongwa zvekutsvagira madzimai akaremara zvipfeko zvekushandisa pavanoenda mazuva avo.
Asi vanoona nezvekufambisa kwebasa munyaya dzevakaremara mbazi rezvekutarisana zvakanaka kwevanhu munyika Dr. Christine Peter vanoti hurumende ine zvirongwa zvekubatsira madzimai akaremara nezvipfeko izvi pachena.
Tinoshanda takabatana neMinistry of Women Affairs kuti tione kuti madzimai nevasikana vakaremara vanowanawo zvinhu izvozvo. Tinoshanda zvekare nemamwe maorganization akafanana neinonzi Period Company.
Dr. Peter vanotiwo hurumende ine zvirongwa zvakare zvekuitira madzimai akaremara maprojects anovapa mari kuti vakwanise kuzvitengera zvipfeko izvi.
Tinoshandisa iye inonzi Human Rights Based Approach. Tisarisa kodzero dzavo tinoona zvakare kuti tinovakurudzira kuti vatange maprojects anovapa mari munzvimbo dzavanogara kureva kuti tinovapa mari yekuti vatange maprojects iwayo kuitira kuti nemari yavo yavanowana vanogona kutengawo zvimwe zvinhu vanenge vachisanganisira nesanitary ware.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevakaremara reInstitute of Community Development kana kuti ICOD muzvare vongai tinarwo vanoti kushayikwa kwezvinhu izvi kunotyora kodzero dzeutano kumadzimai akaremara. Vakurudzira hurumende nemasangano akazvimiririra kuti paitwe zvirongwa zvekupa masanitary pads vasikana vakaremara vachangotanga kutevera.
Saka zvandinokurudzira ndezvekuti kune vanogovera vangava vadzidzichi kana vamiririri vemasangano iwayo pavanoenda muzvikoro vaone kuti vanotanga kupa vanasikana vakaremara mapedzi iwayo zvakangofanana nemumanharaunda iwayo masangano anomiririra madzimai napavanenge vachizoenda kunogovera mapedzi iwayo vakoshese dzimba dzinenge dziine vana vakaremara.
Madzimai anoti zvipfeko zvinodiwa pakutevera zvinotangira pamadhora maviri ekuamerica zvichikwira. Hatina kukwanisa kuwana uwandu hwemadzimai akaremara munyika asi vakaremara vese munyika vanosvika zvikamu gumi kubva muzana munyika. Ndakamira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.
Direct from Washington, the voice of America.
iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia yazivisa nhasi kuti iri kutevera zvakasimba mamiriro ezvinhu muSyria uye iri kutaudzana nevari kufambisa zvinhu pari zvino munyika iyi. Mutauriri weKremlin Dmitry Peskov azivisa nezvechido cheRussia chekuchengetedzeka kwemuzinda wayo munyika iyi pamwe nemakamba emauto ayo agara kwemakore muSyria achibatsira mauto enyika iyi. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vari kuenda kuJordan neTurkey nhasi mukuedza kukurudzira nyika dzemudunhu reMiddle East kuumba remangwana reSyria zvichitevera kubviswa pachigaro kwemutungamiri wenyika anga atonga nedemo kwenguva ndefu vaBashar al-Assad. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara nekushanda muMozambique vaTanaka Muchemwa. VaMuchemwa avanobva kwaMutoko mudunhu reMashonaland East vanoti mhirizhonga nekuratidzira zviri kuitika muMozambique zviri kuvakanganisa kuita basa ravo vachityira upenyu hwavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Mhirizhonga tiri mukati mayo kusaidzwatiri sisiri kubhera satomboti kubhera tikamboti kusono saka pamba tinotombonosanganawo nemhirizhonga idzodzo dzinoti mabasa edu atinoita mamwe acho tichishandira munzvimbo idzodzo saka pamba tikufamba kwacho munogona kutovhiringidza mukati mekufamba vanenge vaita mabhemesesenzi avo vachivhara marodzi vachidii.
Saka muri kuzokwanisa kunhu muchizvengana nemhirizhonga iyiwo sei?
Kuzvengana kwacho kutori kuti pamwe bata ufanire kuchitombo patisita mukati nemhirizhonga yacho iyoyo nekuti ukange watongo patisitawa imomo unogona kuzopeisira watozoiridza zvachose because pamba tinoinga tichasikana kutaura poto bhizi vanhu vachitaura poto bhizi nemaakizeshen avanenge vachitaura kuti vanhu vakabatsira kuti zvinhu zvidai ndeyekunyika tenge ikoko saka pamwe pacho kuti izoreka kuti unenge uchitaura shona unotova kuita dai uyezi kuti usave munhu ari involved mukati menyaya dzacho kana zvakatonga kwekutosimba nyaya kutogara kwekumba kunenge kutorinani saka zvinobva zvatozokuafekta basa rato ravanenge muchiita.
Zvino hamuzotya here kurwiswa muri kumba ikoko kana vakaziva kuti hapanogara chizvarwa cheZimbabwe nezvamuri kutaura kuti vanenge vachinongedza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakapindira musarudzo?
Manevhozi kurwisana nechizvarwa zvekunze kwedzimwe nyika havasati vasvikavo mukati menyaya dzacho idzodzo asi chinoita kuti vasabarire kuti vanhu havasi kutatisita mumadhemonstrations kana kutora masaidi kungozvigarirawo wega usina zvaunenge uchindoitawo kana ukaona mhirizhonga yatanga usina kuzva kuti handina kwandinenge vafanenge ndichitizirwa kangu vafanowanawo mukana wekuti unge uri kumba ndiyo maponero atiri kutongoita asi kukomponeti kwedu vakatonge tikuadvise kuti tisavatinge patisita mumadhemonstrations iwawo ndio vamwani vatii tichipota tichinzwa maadvise avanenge vachitipa kuitira kuti tine takachengetedzeka mukati menyika yatiri.
Imi maane nguva yakadiwo muri muMozambique?
Taane nguva yakatirebi tiri imomo saka tinomboti ukatibatibati pamba kwembodzokera wekumba woitawo 3 weeks kana kuti madhays wodzoka uchingodaro ngeurarame yedu iyoyo ndozvatii tichitongoita.
Saka zvii zvikuru zvamunee muchiita muri muMozambique mukurarama kwamuri kuita?
Inini ndiri welda ndinechoita basa rekuwelda ndogadzira mabhati mabhazi ndogadzira mavheranda skrini ndogadzira madhozi ndinoita zvinhu zvakawanda zvinoitwa nechekuita nechimbiri.
Muri kuzowana here misika yekutengesera zvinhu izvi?
Ite zvinezvi zvinenge zvakatoma nekuti dzimwe nguva nzvimbo dzamunee ndida kuti mushandire pamwe pacho nee ndida kushandira mumadhorobha munhu akavaka ushopi yacho anenge aida kutisirwawo mahwindo akanaka anenge aida kutisirwawo mabhagi mabhazi akanaka anenge aida kutisirwawo mabhiwo akanaka saka pamwe pacho unotozotoonawo kuti zvinhu zvichiwafitika kaunenge wakutokwa kutoshandira kutoshandira kune munhu anenge atori kunze kwedhorobha vanenge vaine dzimba dzavo vaya ndio vaunenge wakwanisa kuti unge uchishanda navo. saka kuti ukwanise kuwana vanhu ivavo zvinoti zvibo zvinoti chizhinji iri mumadhorobha munokanganiswa imomo.
Pane zvizvarwa zvezimbabwe zvamunoziva here zvakabatanidzirwawo mhiri zvongai?
Iye yatiri iti zvinezvi so far hatina kusiya kwekuti unenge uchionzwawo kana ari matruck driver. Pamwe pacho matruck driver ndiwo anenge uchionzwa kuti pavanenge vachifamba mumarodzi umo vazovharirwa rodzi, pamwe pacho vazotemere matombo vazodii. Maripoti ati tichikuzvawo.
Vanga vari chizvarwa chezimbabwe chinogara nekushandira mumozambique vatanaka muchemwa vari parunhare kwakada kumozambique nestudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muamerica, mutungamiri weamerica vajoe biden vanoti shuviro yavo ndeyekuti vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika akamirira kugadzwa vadonald trump vachatora matomu mwedzi unouya vaenderere mberi neurongwa hwekuvandudza upfumi hwenyika hwavakatanga. Ongororo yakaburitswa mushure mesarudzo neap vodcast inoratidza kuti vamwe vevanhu vakavhota musarudzo vakati upfumi hwenyika hwanga hwaenda kumawere. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muamerica muzvinafundo Eliot Masocha vaudza Mavelas Musanganya uye westudio 7 kuti havaoni vatrump vachizotevedzera hwaro hwavabiden sezvo vakatozivisa kuti vachashandura zvinhu zvizhinji munyaya dzezvematongerwo enyika kana vachinge vapinda pachigaro.
Ndinoona kuti makwikwi wayo kupikisana panyaya dzezveupfumi hwenyika anogara aripo pasarudzo dzoga dzoga. Vanhu tinowanza takangamwa kuti panenge pakapinda umwe mutungamiriri savabiden upfumi hwanga hwakamira sei panguva idzodzo, zvokuti vabiden ndinowirirana navo kuzvitembedza kwavari kuita nezvavakaita nemari dzavakawana kubva kuhurumende kuti vashandise dzakaita sekuvandudza maairport. Tinoona kuti kuno kuOhio kuri kutova kwaairport tsva. Tinoona zvakawanda zvine chiitika tichitarisavo isu unemployment rate yacho kuti iri papi. Tozotarisa zvekare zvimwe zvinoratidza kusimba kweupfumi hwenyika zvinogona kuitika pamwe kumastock market uko kuti zvakasimba, asika marwadzo oupfumi hwenyika haazomboshayikwi ariko.
Asika tingaonawo vatrump vachizoteera mumatsimbe avabiden here sezviri kutaurwa naivo vabiden vachiti vanoda kuti panozopinda vatrump pachigaro vawanike vachienda nehwaro ihwohwo? Takatarisa nyaya yeupfumi.
Hazvisi kuzoita saizvozvo nokuti vatirambi vane pfungwa dzavo dzavanofunga kuti upfumi hwenyika hunofanira kunge huchifamba nenzira yakati. Ndiwo saka tichinzwaisu vachitaura kuti tiri kubatirirwa nenyika yakaita sechina, tiri kubatirirwa nenyika yakaita semexico kana canada pamatarifu ayaya, saka ndichazoita zvakati 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 zvakati. Asi vanoongorora nezveupfumi hwenyika vanoti ivo kana vatirambi vakaita matarifu iwayo mitero iyoyo yokutenga nokutengeserana zvinhu nechina, canada nemexico nedzimwe nyika zvichaita kuti zvinhu zvikwire muamerica zvigoomera zvekare vanhu. Saka vane pfungwa dzavo vatrump zvokuti havasi kuzombofamba negwara ravabiden. Zvekare vari kutsidza kuti pavachatora masimba musi wa20 January vachasaina mitemo yokurivhesa zvakawanda zvakava zvaitwa navabiden.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Eliot Masocha vachitaura naMavelas Musanganya uye westudio 7 vari kuOhio muno muamerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7 makadii henyu ndibaba wevanhu baba chinogurei. Ndaida kutaura pamusoro pevanhu vezanu PF vanotaura pamusoro penyika yeAmerica, nyika yeBritain, vanoda kugadzirisa kudzivirira Africa. Ivo vatadza kugadzirisa dhora chaiva mari yenyika kuti iwe nevalue, ndogona kugadzirisa Africa, kugadzirisa Africa. Zvavari kuita vanhu vezanu PF havasi kuziva kuti zvakaitwa Asadiziazia ndo zvichangoguma zvaita vana Mukinangagwa izvozviya. Musaona sokuti muri vana kinyi wana mambo wana mavhaza muchaita zvakaitwa wana Asadi. Aye rinofuma rakanyura.
Studio 7 apa kutaura ndiLloyd ndeure.
tinokumbira vamavaza tinotovakumbira kunge mwoyo wamwari kana vechitaura ngavatanga vafunga ngavasangotaura zvinotipande mwoyo vamavaza zvokuudzai vangodakazva kungotaura nje kungotaura mungafanadze South Africa neZimbabwe sana pakaina kodzero dzevantu nyika iri muvantu haisi kumuntu South Africa zvevano majerema zvanobatwe zvakanaka kwete kuzinoti munyu mwari chikafu vamavaza tinotokukumbirawo
makadiniko muriwo Studio 7 VOA News. Ini ndonzi Richard. Ndonzi Richard Piri muno muHarare. Mubvunzo wangu uripo pana ava ndonzi vamavhaza avo. Vamavhaza ava munogara muchivapa vanopikisa vakasiyana siyana asi vamavhaza vanomirira zanopiefu ndova munoramba muchingodzokorodza. Mubvunzo wangu uri pakuti seiko muchigara muchingotora vamavhaza avo. Munovatora here nekuda kwechinangwa chekuti vanogona kutaura chaizvo here nevanopikisa pakuita nharo kana kuti dzanguva pfungwa dzekungoti vangopikisa nekuda kwakungotipedza simba nekutipinhura
pastudio seven mazera sei hamwari vateri navashamarari zvinoitikawo muzimbabwe zvimwe zvacho zvinonyadza mamwe maoperesheni ndokuunganidze mari dzokuti kuzowanikwa vanokambena kune mapati anoshandise mari idzodzo nokuti hamungatumi zimura mukati memarodhu kunze kunzo zimura yatinoziva inoshanda kunyika dzese inoshandira pabhodha ndopanoperere zvinhu zvese ndopanopindire
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Munhau dzemitambo, sangano reZimbabwe Basketball Union richishanda nePlatinum Sports Academy iri muHarare rakaunza muno muAmerica vakomana nevasikana 22 vane makore ari pasi pegumi nemasere pasi pechirongwa chekushanya nechinangwa chekudzidza mutambo webasketball. Chirongwa ichi chiri kukokerwa nechikoro chepamusoro-soro cheHoward University chiri muWashington DC chakabatana nekambani yeTrax Sports Global uye chakatanga musi wa3 zvita chichipera musi wa13 zvita. Vari kutungamira chikwata ichi vatendai mukuruwa vaudza Studio 7 kuti vatambi ava vari kudzidza zvakawanda uye vari kuwana mukana wekuonawo mitambo yebasketball yepamusoro-soro. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naIvans Zininga weStudio 7 nakapteni wechikwata chevasikana uyo achangopedza zvidzidzo zvake zveform 6 paSt George's College Rumbidzai Nzira Masanga.
Vasikana vaishorwa munyaya dzemasports kubva kudhara asi isusu tavana mukana wekuya kumwe kukutambira Platinum Sports tauya kuzoratidza kuti hazvichashoreki ende tauya kutamba tovaratidzwa kuti aiwa sevasikana tinozvigonawo asi zvevakomana chete tinokwanisawo kuita zvinoratidzikawo zvinodadisawo sezvinongoitwa nevakomana zvaitwa nevakomana kubva kudhara and tauya kuzokurudzira vamwe kuti vanokwanisa kuzviitawo vamwe vasikana and vanokwanisa kutobudirirawo nawo masipoti achona.
Ngatitarisei rwendo rwenyu sevasikana, wakatanga kuona riini kuti haini ndofunga basketball ndo game rangu inini?
Pandaikura mabrothers angu vanhu vaigona kutamba basketball saka vakandiinspire kuti ndifarirewo kuda basketball because vaigara vachimukira vachinotraina and vairatidza chido nespoti yachona saka zvakangondipawo the motivation yekuti ndidewo kutamba saka kubva ku primary ndichienda high school form 1 to 4 lower 6 and upper 6 ndakaita chishuwo chekuda kupesiwa kuda kutambawo basketball saka ndokwa zvakabvawo.
Kuenda kumberi tarisiro yako ndeyekuti kudii?
Tarisiro yangu ndeyekuti ini nevamwe vasikana tigonyatsogona kutamba tigokwanisawo kupindawo mumaNBA tichikurudzirawo vamwe kuti vakaramba vachitamba vane chido nechishuwo chikuru vanozokwanisawo kusvikawo kumabig program anenge maNBA sezvingewo.
Wakanzwa sei uchipinda uchinoona gemu randanzwa kuti makaona gemu remaWizards?
Ndakafara zvikuru nekuti tanga tangojaira kungoonawo pamatv back in Zimbabwe saka zvino it was a very big opportunity saka zvinhu zvakatisadza zvinhu zvakandifadzawo inini kwezvanga zviri zvinyowani kuona a big stadium like that and kuona vanhu vatanga tangojaira kuona pamasocial media platforms epatv okuvaona in real life chivaona chitamba zvinhu zvakandifadza zvikuru.
Uyo anga ari kapteni wechikwata chevasikana chebasketball chiri kushanya muno muAmerica Rumbidzai Nzira Masanga achitaura naIvans Zininga weStudio 7. musakanganwa chirongwa chelive talk na 8 PM nasi apo tiri kutarisa nezvekushanya kwechikwata ichi muno muAmerica sezvo nguva yedu yapera regai timutarisa musoro inhau zvakare kanzuru yeHarare inoti iri kutarisira kuti vanhu vanogona kubatwa nechirwere chemanyoka vanogona kuwedzera zvichitevera kubatwa kwechirwere ichi mumusha webelvedere muHarare tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ini ndini Jonga Kandemiiri ndiri muWashington DC ndekupiyai muina Tabo Kanxube.